Bakawanda kubva kumatima nenyika vanoti vanofarachose nebasaririkwa nechidzidzo 7 sezvo ichwa panhau dzisina divira dzakarerekera. Vazhinji vavo vanoti mhepfenyuro iyi inopawo mukana kune vakawanda zvisinei kuti vanomirira bato ripi. Vatapiwa Clayton Mupfava vekumaramba pfungwe vanoti Studio 7 imhepfenyuro inosvika kunzvimbo kwavo uye inonzwikwa zvakanaka chose kudarika mhepfenyuro dzemuno. Vamupa vanoti dai Studio 7 yaramba ichiita basa nemazvo uyewo dai vatori venhau vayo vapinda mumaruwa nekuti ndimo mune nyaya dzakawanda dzevanhu vari kudzvinyirwa nekunwa chikafu nembeu. Kanzura weward 27 kugutu south vajeffrey stange mare vanoti vanofarira Studio 7 nokuti ndiyo mhepfenyuro inovapa nhau dzechokwadi. Mumwe anoita zvemitambo yemumaterevhizheni achigara kuepwet vaprospa ngomasi vanoti Studio 7 iri kuburisa nhau dzakasiyana nedzimwe mhepfenyuro dzese uye inofanira kupiwa mukana wekuita basa rayo pachena muzimbabwe.
Imwe mhepfenyuro yekuti ikapiwa mukana wekutepfenyura zviri pamutemo iri muno munyika medu vanhu vanowana kwekuteerera kumwe. Hatingarambe takangoteerera divi rimwe chete. We need to hear from both sides.
Mumiriri wemufako Sendari National Assembly amai Paulina Mpariwa vanoti vanofara chose kuti Studio 7 yave nemakore akawanda kudai ichitepfenyura uyewo inoendesa nhau pasi rese. Asi vanoti dai pagadzirwa maredhiyo anonatsobata Studio 7 vachiti maredhiyo mazhinji munyika haabati mhepfenyuro iyi.
Nokuti mukatarisa maredhiyo mazhinji ari munyika muno anyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana purogiramu isati yadii yanyatsopera. Tida kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro ende tinotokumbira kuti dai vanga vaita kana maripota akawanda kwese kwese zvinozvi zviripo zvisatifanire kunyanyanya takuenda kumaelectrics aizvi.
Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti kunyange hazvo Studio 7 iri kuita basa rakanaka inofanirawo kupinda mumaruwa sezvo ichinyanya kuburisa nhau dzemumadhorobha chete.
Ndiri kungoti mafanira kuenda kumamwe maruva ndanyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika mbese kunana Mutoko kunana Nyamapanda handizvoni zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporting kunzvimbo dziri outside Harare.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangiraiva Obert kuti vanoti Studio 7 inhepfenyuro yevanhu uye izvi zvinoonekwa nemukurumbira wainayo kumaruwa nemunzvimbo dzese munyika.
Ini totoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaguchuku nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba unotozoona vachibvunza kuti vakuti takakubvai paStudio 7 uri mukati nechakasara pati kwenyika kumwe kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV asi inizoshinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai avo vanoti dai Studio 7 yatepfenyura nemitauro yese inotaurwa muZimbabwe.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seShangani hatisi kuinzwa isu. Hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita sevavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kunana Maripati, kunana Chikombedzi. Toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Asi mumiriri weMakonde National Assembly vaKaidrick Baraza veZanu PF vanoti mhepfenyuro iyi inofanira kutevedza mitemo yekutepfenyura muZimbabwe.
Tinoona kuti muri kungoramba muchiita zvinosvika kumwe zvemutemo kuti muri kungoramba muchingotivira mashoko muchitepfenyura muri kwamuri kuAmerica ikoko sezvandakambotaura zviya zviya. Onai kuti zvamuri kuita zviri pamutemo iye zvino pari zvino tinokuteererai vanhu vanokuteerera ende tinotaura nemi asi zvamuri kuita hazviri pamutemo. Saka onai kuti mhepfenyuro yenyu iyi yeStudio 7 yatepfenyura zviri pamutemo.
Asi vaimbonyorera bepanhau reDaily News zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsa Rwanyavano T. Studio 7 iri kupachitambe kunepenyuro dzese dzirimunyika nekuti iri kuita basa rakanaka chose nekuburitsa nhau dzakajeka isingatuke kana kunyumba vanhu. Dr. Rwanyavano T. hazvivashamise kuti vamwe muhurumende havafariri Studio 7 nokuti vane zvakawanda zvavasingade kuti zviburitswe.
Isu tinoda kudzorodzevanhu Studio 7 inotaura hazvikodzorodzevanhu zvatata kunzwa kuti vakazobere vanga vapinda kuchipatara vachindo nenyaya dzeBP. Isusu hatidi munyika ine chaizvozvo kushungurudza vanhu kuti vandosvika vachiita zvo zvakaita seizvizvo. Kana munhu akareza munhu anofanira kuti aonai zvakanaka vanhu vachinzwisisana Studio 7 inopa mukana mavoices ose wa asi hurumende haitoti kutodiivheni kana vakazikuwere vatotaurwa nezvavo. Ndosakamuchiona muherald kazikuwere zvinoita kutoti nyika ino problem yemunyika muno ndikazikuwere. Aiwazve problem yezimbabwe hazi kazikuwere.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vatavani mwoyo vanoti Studio 7 iri kubudirira uye iri kuita mukurumbira nekuti inobudisa nyaya dzinofarirwa neveruzhinji. Studio 7 yakatanga kutepfenyura muna 2003 apo zvinhu zvainge zvakaoma panyaya dzekutepfenyura munyika. Kunyange hazvo paine nepfenyuro dzakawanda munyika pari zvino, vanhu vanoti nepfenyuro idzi hadzinonyanyosiyana nepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation sezvo vanhu vazhinji vakapiwa maresinesi vari mubato riri muhurumende reZANUPF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.